tingati zvaanani pane zvaitwa kare. Asi hazvitauri kuti munhu anenge aisarudzwa toti hanzi tingati zviri pachena seve. Zvaitwa kare ndezvekuti hamusaitombotaurirwa kuti vanhu vari kumbofungwa nezvavo kuti vaitore chigaro ichi cheujaji kana chaprosecutor general ndevapi. Asi zvese zvaingoitwa muchihwande hwande vozongobuda nezita. Saka izvizvi zvavaiita muchihwande zviya ndozvaakuitwa vanhu vese vachiona. But hazvibvisi kuti kana paine munhu ari kudiwa ipapo unzi aazoita prosecutor general angatadza kubuda, anokwanisa kungozobuda as long as zita rake raita pamazita matatu anozoendawo napresident.
Tichitarisawo kusununguka kwehofisi yacho kana munhu wacho anenge asarudzwa, pane kusununguka here tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Zvinoenderana nemunhu anenge apiwa chigaro ichocho. Kana pakapiwa munhu ane pfungwa dzinonyatsoshanda, anokwanisa kuti aite zvakawanda akasununguka. Asi kusununguka kutori pazvematongerwo enyika munyika yega yega hakuzoendi kusvika pa100%. Unoti pamwe wakasununguka 60%, 40% hazvina kusununguka. Wakasununguka 70%. Hakuna kusununguka kuti anzi ungati munhu akaita prosecutor general aenda zvaanoda. Ndosaka makazoona vatomana pavakatanga kumboita zvinhu zvishoma zvavo zvavanga vazvi zvavawira nevamwe vanhu vakatobviswa pachigaro. So vanhu vasatarisira kuti pane munhu angaitwa prosecutor general kana kuti angaitwa judge onyatsosununguka zviya zvokuti anoita kusvika 100% ari independent, kunenge kuri kunyepa ikoko. Kunze kwekuti vanhu vacho vanopuwa zvigaro izvi vanoita basa rekutenderera vachinyepera vanhu kuti aiwa ai muindependent kana ari chief justice yavo. Kunyepa ikoko kana kuti waita posto jaura ai muindependent, aiwa vari independent kune some percentage. Munhu anonzi anotariswa kuti ari independent kusvikira papi. Ndo dhibheti ringaitwa iroro.
Asi tichitarisa mazita evanhu varipo ava, pane vamungati here anganzi ane udzamu hwakadzama hwekuti angangoitawo zviri nani?
Pane varipo vari 8 varipo. Handingazotaura hangu mazita ndingakanganisika mainterviews.